Musangano wa ino na umuna angagwa waka kushira nika ya Zimbabwe shakanyanya chishuwa chuma na wetu ya Zimbabwe kuti nari Zimbabwe uya zoka pa international stage ya zokera mwina national community chitinoti wanari Zimbabwe lese wani kutenda kuti okay wa umuna angagwa wani kufama ni guardaka naka rukutu wanda kuzuzela Zimbabwe muri yezine nika jepasilosi chitenda kuti javari kuyika izi ndezu kurevesa nekuti ivo havasati vava mutungamiri akasarudzwa navanhu ndozvicho kutanga takanyanya kukosha zvese zvadzokera futi pamandeti yavanhu kuti mainvestors vasati vaapprocha vachienda kunevishona kuma ichienda kudhavhu vachienda vaapprocha mainvestors nyaya ingoripo investor confidence inongobva panyaya idzo kana panyaya yedhemokrasi kuti mandeti unayo here inobva kuvanhu kuti utungamirire nyika umiririre zvakare nyika nekuti kudhavhus munhu wesagona kuenda inyaya yatofanira kuziva plus ine nyaya inotoziva kuti ndamudziva svihwa kusangana naro senyika yezimbabwe nekuti one of the capital igwara zvakanyanya idera asi uyu wakazigadza akauyiwa kuma tichiramba tichienda tina navasusiso mwoyo vakanga vachianaunza kuye kusha kwedu ndezvimwe zvezvinhu zvinogona kudzorerazve maiso dzavanenge vachitoushi kumashure asi tinovashuvirawo rombo rakanaka sevana vezimbabwe kuti dai zvavawo nepunduso kunyika yekwedu kwete kune vatungamiri chete.
Totarisawo kuti musangano iwoyu ungapawa munangagwa mukana wakadii wekuti Zimbabwe itange kudyidzana nenyika dzikuru dzekumawirira yatingati reengagement.
Ndingati pachiri kutoti the boys already been set in motion nemastatements avakagaranga vachitaura vamunangagwa kuti Zimbabwe is now open for business takuita mamwe maitiro manyuwani takuita zvitsva saka tinongoti apa vamunangagwa vachawanawo mukana havavo vari kuna kusawana zvavakuaa platform yekuti vaadrese zvakanyanya sezvo pari padigi renational stage vagona kuitawo on the peripheral zvasinzi zvakuva maleaders and so forth saka vanogona kuvakawo zita ravo asi nyaya yacho hunge ichangodzokera panyaya dzesarudzo ndinovimba kuti munhu wese wavachasangana naye achavabvunza zvine nyaya yesarudzo.
Chii chihombe chingatarisirwa kuti Zimbabwe ingabva nacho kumusangano iwoyo?
Chihombe chatinogona kuwana pari zvino haisi mari haasi mainvestor sezvitazovananhu vakawanda asi tingatingotaura nyaya yekuti pamwe takungovakiridzawo zita redu senyika kuti tanga tiri eparia state yanga ichinotungamirwa needresport saka tava nemore like mumwe munhu waari kutaura zvinhu zvakasiyana nezvakaitaurwa namugabe atongoti chatingaona chikuru kugezwa senyika yezimbabwe zita rayo kubva pamugabe kupindawo pakuti tavakuedaa kutangawo kutungamirwawo navanhu.